Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ramagistrate rakawana mwanakomana wava Jobsikala Jr. asina mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo. Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuZambia mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajesuiti kuchitungwiza nechipiri rakawana mwanakomana wemumiririri weZengeza West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro vebato reCitizens Coalition for Change vaJobsikala vaJob Jr. vasina mhosva panyaya yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo yavaipomerwa. Gweta rakanga richimirira vasikala vadiki vaFredi Michael Musarirevhu vekambani yamagweta yeTendai Biti Law vanoti mutongi wedare akarasa huchapupu hwakanga hwapinzwa mudare nemapurisa huchiedza kuroverera vasikala vadiki huchinzi hwakanga husina kukwana kuti hushandiswe mudare. Vasikala vadiki vaipomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa epakamba yeSt Mary's kusunga vavakidzani vavo avo vainzi vakange vaita mhirizhonga. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kanemiri weStudio 7.
Reredzi mhosva rakatonga irikati hazvaigona kuva chiri chokwadi kuti mwana wavasikala akange ari panze musi uwu. Dare rakatonga rikati mapurisa atadza kuburitsa humbowo hunoratidza kuti munhu wavari kuti vakaona musi uyo aive mwana wavasikala. Dare rakatonga kuti humbowo hwemapurisa hwaive hwakapesana zvisingaiti zvekuti dare redzimhosva rakange risingakwanise kushandisa humbowo uhwohwo kuti riti iro mwana wavasikala akaita obstruction iyoyi.
Saka ivo vasikala vadiki vari kuti vakakanganisa kufamba kwemutemo nenzira ipi?
Jobsikala Junior anova yakasungwa nemapurisa epaSt Mary's police. Mhosva yaaipomerwa ari kunzi iye akavhiringa mapurisa kuita basa ravo. Mapurisa vakange vauya kuSt Mary's paimba iri pedyo nepamba pavasikala apa panova pakange paita mhirizhonga. Mapurisa vari kuti ivo pavakauya vachida kuti vanosunga vanhu vakange vakonzeresa mhirizhonga musi uyu. Jobsikala Junior ari kunzi iye akange aripo pane vanhu ava akabuda mumba mavo panguva dzeusiku dzinokwana idzo kuita kuma11. Saka ari kunzi akanoenda pamberi pemotokari dzemapurisa ayo mariot police vakanga varipo vane puti dzavakange vanadzo. Ari kunzi akamira pamberi pemota akarambidza mapurisa kuti vasunge vanhu achiti mapurisa akanga asina kodzero dzokusunga vanhu ava vainzi vakange vaita mhirizhonga nekuti mapurisa akange asina warrant inonzi warrant of arrest pachirungu kana kuti mvumo inoita kuti mapurisa ange iwo achisunga vanhu zviri pamutemo. Saka mhosva yaaipomerwa ndeyekuti akadzivira mapurisa kuti vaite basa ravo inonziyo nechepachirungu obstruction.
Saka ivo vasikala vakabvuma here mhosva yavari kupomerwa iyi kana kuti zvakamira sei?
Vasikala havana kubvuma mhosva yavaipomerwa iyi. Chandinoti mhuri yeZimbabwe izive ndechekuti mhosva iyi payakaparwa pairi kunzi yakaparwa pakange patova nenyaya dzakati wandei dzavasikala vakuru. Zvinosakisa izvo kuti pange pakazoita fungidziro yekuti mhosva iyi yakange iri kuuya isinei nekunangana nevanhu vainzi vaita mhirizhonga asi iri yakanangana nekuda kudenha kana kukanganisa vasikala vakuru nekuti mwana wavasikala musi uyu ari kutonzi haana kunge abuda panze even pakaitika mhirizhonga iyi haana kubuda haana kuonekwa kana nevamwe even vanonzi mawitness hapana kana varipo vanotaura kuti mwana wavasikala akanga ari panze asi takatokashikamadzwa tichinzwa mapurisa achitiwo vakamuona achimira pamberi pemota asi vamwe vanhu vaivapo vaitaura kuti mwana wavasikala akanga asipo vasikala vakuru chaivo vanga varipo musi uyu uri kunzi wakaparwa mhosva ende vasikala pamba pavo nenyaya yesecurity vanokiya madoo avo nemagedhi avo saka zvinova zvinhu zvakatokatyamadza nesuwo taimirirawo kuti vanogoti sei mwana wasikala aive ari panze musi uyu sei akakonzeresa mhirizhonga musi uyu ivo vanhu vaipa chapupu vanga vari panze chaivo vachiti kwete mwana wavasikala akanga asipo uye vasikala vakuru chaivo vanotaura kuti mwana wavo akanga ari mumba musi uyu zvinotokatyamadza tese isu kuti sei vakangomukira kunanga mwana wavasikala kuti mwana wasikala ndiye uyo akanga ari pakati pavanhu vaiparwa mhosva zvinova izvi zvakaita kuti uye fungidziro yekuti chinangwa chakange chisiri chekuda kukanganisa mwana asi kukanganisa baba vanova vasikala nenyaya dzakawanda wanda dzakange dzichiuya dzakavananga mukati mematare
imi semagweta aivamirira mune matanho amuchatora here
ndakataura navasikala ndikavaudza mutongo wakapiwa nedare saka ivo vasikala vakuru sezvamunongoziva vari kurimandi kuchigurubhi nenyaya dzimwewo dzavari kupomerwa saka takamirira ivo vasikala kuti vatiudze kuti totora matanho api kana vachinge vabuda vakanga vati momira mombomira makadaro tichimhanyisawo nyaya dzavo vasikala vakuru kuti vabude kana vachinge vabuda tinotogara pasi toona kuti tingatore matanho api kuti tikwanise kuti tichitsividza zvinhu zvakaitwa nemapurisa epasi nemaris police station
gweta rakanga richimirira vajobsikala vadiki vafredi michael masarirevhu vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Hurumende yeZambia yakazivisa nezuro kuti ichatanga kutengesera Zimbabwe moto wemagetsi kubva mwedzi unouya wanyamavhuvhu. Izvi zvinotevera kunyorerana chibvumirano neSouth Africa kuti Zambia itengesere South Africa moto wemagetsi. Gurukota reZambia rinoona nezvesimba remagetsi vaPeter Kapala vanoti vari mubishi rekugadzirisa zvikwanisiro kuti Angola itengeserwepo moto wemagetsi. Zimbabwe ichange ichitenga 100 megawatts dzemoto wemagetsi pamwedzi ichibhadhara mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$6.3 million pamwedzi. Vanongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusorosoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti Zambia yakaita rombo rakanaka mukuti yakawana vatungamiri vechidiki vane ruzivo rwemabhizimisi vachiti Zimbabwe ine dambudziko rekuda kutarisa sure kwayakabva sezvinoonekwa muzvirongwa zvizhinji munyika zvakafanana nezvemukurima.
Zvokuitika kuZambia zvinofadza, zvinodadisa, zvinoyevisa. Zvinoratidza kuti pakapinda hurumende iri business friendly inenge ichiita reengagement yechokwadi kwete yekungotaura. Vene vecapital, mainternational investor, mainternational institutions, mabhanka anenge ane zvikwereti zvenyu, they are prepared kugara pasi nemi. Saka pamusoro penyaya yekutengesera magetsi, chikuru tiri kuitika kuZambia ndechekuti vari kukwanisa kugara pasi nevari nemabhanka ane zvikwereti zvavo, votanga kugadzirira nyaya yezvikwereti zvezvichipa kubatsira vakwanise kuisa mari mainvestment anenge iwayo emagetsi. Zambia zvairi kuita ine excess capacity yemagetsi kubva kukafu wegoji, saka inenge ichikwanisa kutitengesera nedzimwe nyika dzemurinjin medu. Ndoza zvakagadzira powerpoint yedu yemusadak ichiitira kuti vaya vanenge vane magetsi anenge ari surplus vakwanise kutengesa. zvakanaka zvoti
kana makatarisawo pahurumende yavo munoona kuti pane mutsauko here Zimbabwe ingatadzwa kuitawo zviri kuita Zambia
andioni Zimbabwe ichikwanisa kuita zviri kuita Zambia nechikwata chatinacho I think zvataona nemakore since pakaitika kuchinja kwehurumende pakaenda vamugabe takatarira kuti pamwe pachaita zvatiri kuona kuzambia pakuchinja nzira dzatoshanda kuzimbabwe asi ndofunga ruzhinji tinobvuma kuti hapana chakawanda chakanyanya kuchinja kana kushanduka paapproach yatoita business investment muzimbabwe saka zviri kuita kuzambia zvakasiyana nezvatoita kuzimbabwe
chii chikuru chatingadzidza kana takatarisa zambia maitiro avanoita zvinhu zvavo chii chatingabatawo ipapapa tikashandisa muzimbabwe
ndingati zambia ine nyasha yekuti yawana mutungamiri negovernment vanhu vari kubva kuprivate sector saka vanhu vanohwisisa business saka vari reform minded muapproach yavo whereas isu kuzimbabwe tine vanhu handifungi vanhu vari muhurumende yedu vazhinji vakamboshanda vanhu vangoveri vari mugovernment nao over 40 years saka ideology yavo in terms of the way vavanotarisa economy and experience yavo as well zvakatosiyana and tatoona kuzambia because of udiki hwemutungamiri wavo nehurumende yavo age wise I believe pane kafreshness kemaideas kekuda kutarisa economy governance issues nenzira dzakasiyana isu tinenge tinonyanya kutaurira kumashure tine kuda kudzokorodza zvatajaira sehurumende which pamafungiro angu zvinhu zvaishanda kana kuti maapproach awaita 1970-1980 handizvo zvingashande 2022 even maapproach kueconomy pakuda kuramba ngatiremei economy pamwe inenge ichida zvakati siyanei saka ndingati ndokusiyana kwandoona pakati pedu nezvokirika kuzambia
vaKelvin Manduna vari parunhare kuWashington DC neStudio 7 Zuro vashandi vehurumende vakawanda vakange vari kumabasa munyika yose kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rakange raita kurudziro yekuti vashandi varamwe mabasa zuro nanhasi pamusana pekushomeka kwemari dzemihoro Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe
mavonero ataita ndezvokuti zvinogona kuva nesimba kana zvaitwa zvamastay away iwayo sokurongwa kwazvaa zvakaitwa asi zvinenge zvisina kuzobudirira ruzhinji kana kutoti vose vava vachifanira kusaenda kumabasa vanenge vaenda kumabasa hameno kuti vapindwa nechando chipi kuti havana kunge shoko rakasvika kwavari here zvekare mapurisa anga arimo mutaweni nedumo panzvimbo dzinoungana ungana vanhu kubvira makuseni kusvika manherano aya pamwe achida kuona kuti iye kuchaungana ipapo asi ndaurwa pamwe chete nokuona kwatiri kuita nezvokuti hakuna watadza kuenda kubasa asi ndinovimba kuti vaenda kubasa ivavo vane kugona kunge vava vasingashandi nomoyo svinu vanga vasingashandi nenzira kwayo vachingonyozera vari pabasa asi hazvioni kuchibudirira kana vanhu vasina kuenda kumabasa kwacho ikoko zvekare kusaenda kumabasa ikoko neimwe nzira kunenge kuchitova kuuraya nyika saka ndingangoti ndiri kumbwa ndiri kutsuro kuti handisi muvanhu vanenge vakaronga kusaenda kumabasa ikoko zvekare handinzwi marwadzo avo nokuti handisi mumabasa avo saka kuti nditi hazvina basa zvokuramba mabasa ikoko handisviki ikoko ivo ndivo vanoziva
kana vanhu vachiramwa mabasa vanogona kuwana zvavanoda here munofungei nenyaya yokuramwa mabasa
kuramba mabasa iko koko ngatione kuti kunotidetsera here kana tikaramba mabasa pane chatinowana here chinozokunda kutaurirana nhaurirano dzinenge dziripo dzokunzwisisana kuti hatingahwini tose tose tinofanira kukuruza tose tichifanira kuhwina tobvumirana pakati kuti tingahoreswa mihoro yakaita sei kana kuti tingapiwa maincentive akaita sei kuti tirambe tiri pabasa asi zvekare kana uine zhara kana usina mari yokuenda kubasa ungagoenda kubasa ikoko sei ungagondodzidzisa sei wo uine zhara saka zvinobata kwose kuti ngakuve kunoitwa nhaurirano dzinenge dziripo hurumende ngainzwe marwadzo avashandi vayo
sokuona kwenyu Professor Masocha munoona sokuti masangano anomirira vashandi naivo vashandi pachavo vakabatana here kana vasvika panyaya dzakaita sedzidzi
tinoona sokuti havana kubatana zvachose nokuti zvinotaura vakuru vakuru vakamirira masangano aya kuti vashandi vedu vacharega kuenda kubasa musi wakati newakati handizvo zvatinoona zvinoitwa nevari kumabasa kwacho vanenge vakamiririrwa navatungamiriri ivavo saka hapana kunatsokubata nanzi natsokuona kuti shoko rarasvika here nokuti zvinoita sokuti vashandi vaneta nazvo izvi kuti kana tikarega kuenda kubasa chii chatinowana pamwe tinondoroga ikoko namapurisa ivo vakuru vakuru vacho ivo vanenge vakokera kuramba mabasa ikoko vanenge vasiko kustrike idzodzo vanongokokera varikwaso saka handioni kubatana kwazvo kwavatungamiriri ava vanogona kungotuma vanhu kuti ngatirege mabasa ivo havange variko vanenge vasiko ikoko kunodemonstrate ikoko vashandi vacho pamozopedzisira varongwa vasungwa asi vakuru vakuru vacho vanenge vasingaonekwi kuti vari kupi saka hapana kunatsokubatana ipapa apa handioni kubatana kwavo
nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7 vanoshanda mubhizimisi rekutakura zvinhu munyika vochema-chema nekusagadzikana kwemitengo yemafuta edzimotikari vachiti mitengo yezvinhu zvose inobva yakwira ivo vasingagoni kukwidza mitengo yezvinhu zvavo zuva nezuva izvi zvinotevera kudzikiswa kunonzi kwaitwa mitengo wedhiziri nepeturo nezimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera nemadhora ekuamerica asi vachiti hazvibatsiri nekuti mari yemunyika inenge ichidonha uremu zvekuti mutengo wacho hauoneki kuti wadzika Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navasamora mungati avo vari mubhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare neMasvingo
isusu ini ndinoitwa samora mungati ndinoita zvekutakura building materials kubva kubricks jecha nezvimwe zvakadaro zvekuvaka nhaurwa yemafuta ebusiness nepetro yamuri kutaura mukoma aya zvinhu zvakatiomera isusu sematransporters nekuti tinoti nhasi hanzi dhiziri rakwidzwa price then isusu sematransporters tinogona kukwidzawo asi obvious makwidziro atinoita haazvinyatsoenderane makwidziro anenge aita mafuta edhiziri nepeturo then togara tonzi dhiziri radzikiswa tobva taona kuti tichidzikisa maprizes hazviiti nekuti vanongodzikisa pakutaura maybe pamaredhio nepamapepa asi pagiraundi chaipo chaipo hationi musiyano wekuti radzikiswa kana kuti harina asi tikatonzi radzikiswa zvemashuwa dhiziri chanoita kushayikwa chete hariwanikwe pamapampu tobva tatangawana kubreak market kuna vakomana vanoita zvekuhodha kumagonyeti vaya vaya vanobva vakwidza prizes nekuti papambo panenge pasisina
saka bhizinesi racho rinofamba sei mumamiriro akaita zvinhu iwayani
mukoma wangu handiri kukunyeperai bhizinesi rakatiomera tisu vanhu vanonzi vakaomerwa zvokuti unoshaya kuti woita sei ukada kukwidza vacho vatinoshandira vacho vatinotakurira zvinhu vanhuvo vakatoomerwawo vazhinji vacho vatinotemba navo macivil servants anopuwa mari nertgs apa isusu kuti tivachaje neus vanenge vachiti hatina us vakatipa martgs isusu kuti tichinotenga dhiziri RTGS yaya inoskorambo kama mabalimwa magaraji wanengu wajiti kuda USA dollar saka business laka tuwa mera tisungu tuwa kutituwa ni kura na masi kama mwesha ina pundu cha atribuita
zija mnofunga wemi semu naremu bizimisi reguta kura kuti zingada kuitwa kuti zingadze senyayadze mafuta izmunyika
hizi choto zisira kuna wakuru wari kumusore koko kuti daima hii kwani soo kunduwa chiche mwishedu kuti azikwani ziko ere hizyo jati ziyo kuti chichi no itika kuti zimbondi rakui ya rodi zikiswa patinenge rambo kuila paya paya chichi nenge cha itika patinenge rambo kuila zikiswa chichi nenge cha itika hizyo zo ati kwani siku ziziyo asneta hizi ziyo kuti zi huko nzea zacho zii ipapa ati kwani siku ziyo kuti chichi huko nzea
mati muneta zvekutakura takura eni vanodawo kutakurirwa takurirwa vangada kukutsvagai vanokuwana ikupi
right isusu tichiri kushandira tiri panze hatina maofisi chaiwo chaiwo asi kuti tinoshanda tiri pamashops epalocation paopposite zayoja ndipo patinopaka marori edu ndipo panouyawo pacustomer kana pafacebook mukatsvaga anonzi Samora Mungati munomuwana mukaisa meseji ipapo tinoiwana zvakare
avo vange vari vaSamora Mungati vanoita bhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare neMasvingo vari parunhare kuMasvingo naEvans Zvininga weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti zviuru nezviuru zvevabereki nevana vechikoro zviri kutya mushure mekutadza kubhadhara mari yekunyora bvunzo dze-2022 Zimbabwe School Examinations Council. Mari iyi inofanirwa kubhadharwa mangwana nevana vanoda kunyora bvunzo dzegrade 7 ordinary level neadvanced level. Kuti vanyore bvunzo vana vegrade 7 vanofanirwa kubhadhara mari yakaenzana nemadhora 10 ekuAmerica, veo level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora 10 nerimwe ekuAmerica, vea level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora 20 nemaviri ekuAmerica. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisei pa Studio 7 apo. Ndakandakaya zvangu Studio 7 mazuva ese. Vanoda ana Gwadi endai kuZimbabwe munovaona. Musavashanda yenyu kuvareketa pa social media vanobatika kuZimbabwe. Munoti todo Gwadi munobata. Raiti ndiri kuenda hangu pa South Africa kuendenga teiri kushandidzana nemaAmericans. Uzizoni tikazizoni tichakupai musi wa 31 December. Kupari zvino tinombogarirei. Saka zviri kwatena kuti vanoda kuti vazvarwa zveZimbabwe zviri mumadiaspora kunyanya muSouth Africa zvindosukumidza zano vabatsira nokuti ivona kubvapo. Saka igemu yanga yakarongwa kudhaya, igemu yakatorongwa kudhaya kuti uyai kusavharimu vavharire kuti vasasadzoka ukoko vauye vasukumidze zano. Ino zano yacho munoti inombozvitsvaka here?
Mangwana nakanaka vashamarariri nevateereri veStudio 7. Zita nditimoyo game changer ndiri kuJohannesburg. Ndichifa kubvunza kwamusoro penyaya yemukomana weZanupf angakidhinepwa nevakomana veCC. Nyaya iyi vashamarari taikumbira kuti imi muiteerere, but tinoona soti hamuisi kutizivisawo kuti zvava papi. Because takapedzisira ponya achazoudza vana veZimbabwe zvidzere kuti chii chaitika. Asina nhasi zvakangonzi zi, ngatiregei kuramba tichiitwa zvituta nevanhu vanozviita vakangwara. Tokumbira ponya ati adzoke kuvana veZimbabwe atizivise kuti chii changa chaitika. Ponya ati please 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 ngaadzoke kuvana veZimbabwe atizivise chii changa chaitika. Takangomirira nanhasi kuti tizive chokwadi panyaya iyoyo, takuziva changa chaitika uye tigozozivazve kuti kwaava vacho vanga vasungwa chii chakazoitika kwavari, varipi, vakaregedzwa here, ozvava papi.
ndinindiri kwa Samson Magumura ndiri ko musha muzimbabu munhu ati tizeri yamuzika masini asi ndinechi kumbirewo kune muningine wangu anonzi Mugwadi uyu zuro uno uyu aitaura kuti ZANU-PF haiti ndiri zhonga aya mashoko anobva kune mutungamiriri wayo asi tinoshamiswa kuti nhasi vari kuda kuona jobhusikara kuti akakanganisa strike ko pa 2008 ndiri mubvunzowo vanhu vaipondwa pano masikati machena panharu rari yanga iri yekufosteredza dzakadzidzekufosteredza chielection chachiri chekufosteredza chekuti rirani vanhu vakapondwa nyika yese zviri pachena chena chaizvoizvo nebato 1 kati nhasi unozova chiti haikonzeresi mhiri zhonga ndozoshamisika zvema mugwada achitaura kuti ataurirwa chokwadi nana uyo chipangano uyo aakutaura kuti nhasi uyo ndiwe mhiri zhonga uyo tomuziya ari wemhiri zhonga asaitaura kuti zana haiti mhiri zhonga kwai mugwadi aine pfungwa dzakadaro mugwadi ungaaiti semwana wemuzimbabwe kutopera kwazviri kuti
pastudio apo makadiko ini ndinowa kufara kana mabayo elections achiwinika sezvizvo ende nambwe ndikatarira nenhamba yatiri kuwina nayo inoda kuti titikwidzei zvakati darike ipapo asi inotenda kuti ichakwira handifungi kuti sevanhu vakanga vachimbova nezero vachitanga kukambena taiva nezero futi kusvikira pa1 kusvikira panhamba yaari nhasi zvekuti kana vanhu vakaramba vakasinga vakamira chaiko chaiko pamusi wekundovhotera purezidendi nyangwe vakazama kuda kubirira vakadii vakadii vachamisa muhofisi inova munangagwa vari munhu wakaifanana neni unokurumidza kuonera nyaya painoenda nako kana kuona zvinhu zvazviri kuda kuita ino vachizama kusainasaina mafomu avo vagowana kubuda nguva dziripo vasaita zvekuzoita sekuti vari kudzingirirwa toda kuti vasiye zvinhu zvakanaka muofisi nokuti patakatarira handioni kana vakapa sudunuka kana vakapa sudunuka tinotenda kuti nyika inenge iri yavo ndotenda naizvozvo ini ndinoitipo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri wenyika yeamerica vabarack obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezhizha pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera pane vaimbi vekunigeria vana vanosanganisa Burna Boy, James na Fellies vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe vaobama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzinopiwa nevanhu pose pavanobuditsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dare ramajestrit rakawana mwanakomana wavajobsikala vajobsikala junior vasina mhosva yokutadzisa mapurisa kuita basa ravo zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuzambia mwedzi uno dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kuwanikwa imwe nzira yokuti hurumende iteerere zvavashandi vayo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele